vati finitse vakashaya nzuro zero madekwani kumahalf six after a long struggle with cancer. The family, particularly the children, vanga vaita zvose zvaanogona kuitira baba vavo nemadhisabhira tanatagona kuita zvinhu zvatagona kuitawo, asi zero madekwani ndopatataona kuti hazvichagoneka. Vakatiwa inini chisarai, ini ndaenda ndatungamira.
Zvinhu zvikuru zvingarangarirwa nazvo vachifunyisa,
vachifunyise munhu angade mukurumbira mukurusa pakunyora maplays, mitambo iyo yetheatre. Vachifunyise vakanyora mitambo inodarika makumi masere, zvisati zvamboitwa nemunhu wega muno muzimbabwe, even muno muregion yedu yesadhat. And handitondeiwo zvangu ndipa makore angu ekuitawo zvitheatre ndichiona mumwewo munyori anonyora maplays ane mukurumbira akadaro. Mitambo yavo yese yakagona kunzwikwa nekuonekwa munyika dzakati wandei. Vainyora mitambo yestage, vachinyora mafirimu, vachinyora mitambo yeredhiyo, vachinyorazve mitambo yevana vadoko. Munhu aifarirwa nemunhu wese muno muzimbabwe nenyika dzakaita sanana Zambia nana Malawi. Vachifunise pamusoro pazvo vanga vari technical expert ine mukurumbira chaizvo kuunesco. Vaitora anonzi maconvention aya, maconvention 2005 cultural diversity, maconvention ezve ezveintangible cultural heritage vachitora vachizvitatanura, vachidzidzisa vanhu neukoshi hwekuti zvevanhu vaziye maconvention iwayo muno muafrica. Vaimberi vari zvepermanent secretary ministry yeeducation, sports, arts neculture makore akapfuurayo. Asi munhu aizvikanwa nemwe nembiri yekuti zvese zvavanoita vaiita neshumu nekuti vanhu vemuzimbabwe vagare vachiziva kuti zvekaita yavo iri important, yakakosha.
Pati pane urongwa here hwekuchengetedzwa kwavo?
Dare here mhuri dzingorangoti perei zvino, but vatizvo vachitiisa vacharongedzwa musi wechishanu. Hatatango zvachoita zvekuseni here kana kuti masikati, sezvo takamirira mumwe mwana wavo mutsikana anogara ikoko kuamerica anonzi Chipo akakazosvika kuno kuwo musi wechina masikati.
Vachitarisirwa kuchengetedzwa muHarare kana kumusha?
Nevanochengetedzwa muno muHarare.
Vasiyawo mhuri yakakura zvakadii?
Vachifunyise mhuri yavo yavanotizvo vana vavo ivo nemusi tisa anomukadzi wavekutanga, vana vatatu vanoti David, Chipo naMata. Asi vachifunyise vanga vane mutwini wavo, vanga nemupatya wavo akashaya after independence kuna 1984 vakasiyirwa vanavo kuti vachengete. Pamusoro pazvo vachifunyise vaichengeta vana vakati wandei, vamwe vaibva kunana Bhinda, vamwe vachibva kunamisha kwavo, vamwe vodarika nekungaiva nodarika rumi vana ivavo.